Manera Kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 21 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vafamba vachipinda mumarestaurants vakatanga kupinda mune imwe restaurant marestaurants vakapinda maviri kuPretoria nezviro vanga vari muSandton.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvosvikana nematano ehurumende yenyika iyi ekusimbisa chirongwa chekudzinga zvizvarwa zvedzimwe nyika.
Vazhinji vana vari kuendeswa kunororeswa nguva isati yakwana. Tinoita kuti ini ndinzwe kufara chaizvo kuva ndiri kuita mutambo uyu wa Molly Street.
Munyori wemitambo yekuvaraidza vanhu ane mukurumbira Peter Churu orumbidzwa mushure mekuburitsa mutambo wechipoko unonzi Molly Street. Vamwe varimi vave kutanga kukohwa gorosi vachiti vachakohwa matani mashoma pane avaitarisira asi hurumende ichiti gohwo regorosi mwaka uno richazadza matura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kushushikana nematanho ari kutorwa nehurumende yenyika iyi yekusimbisa chirongwa chekudzinga zvizvarwa zvedzimwe nyika zvisina magwara anozvipa mvumo yekugara munyika iyi. Mapurisa anonzi ari kuita chipatapata chekuvhara migwagwa achigugudzira vanhu mudzimba achitsvaka vasina mvumo yekugara munyika zviri pamutemo. Bazi rinoona nezvemukati meSouth Africa rinoti riri kudzinga vanhu vari kupinda munyika zvisiri pamutemo vari pakati pezviuru 10 nezvishanu nezviuru makumi maviri 15,000 kusvika 20,000 pagore. Izvo rinoti zviri kupa kuti hurumende irasikirwe nemari yakawanda. South Africa inonzi ndiyo nyika ine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda kudarika dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vari kubuda muZimbabwe vachinotsvaka maforo manyoro nekuda kwekusagadzikana kwemamiriro ezvinhu munyika izvo zvinosanganisira matongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheJohannesburg University Dr. Colin Chambwera kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yeimmigration I think inyaya inogona kutangira kumaelections pakunoti pane mapati ainyanyotaura zveimmigration akawana mafudzi akawanda. Saka zvavakuita kunge nyaya iyi yeimmigration iriwo kufarirwa chaizvo nevanhu vekusouth Africa nenyaya yekuti muSouth Africa kao mavani vanhu vakawanda vasina mabasa vari kuti ivo vari kutorerwa mabasa nevanhu vanobva kunze vanosanganisira maZimbabwens. Saka mumazuva maviri apfuura Department of Labor neveimmigration nemapurisa vafamba vachipinda mumarestaurants vakatanga kupinda mune imwe restaurant marestaurants vakapinda maviri kuPretoria nezviro vanga vari muSandton and kwese ikoko vachitora vashandi vavaisvikowana vasina mapepa akakwana. But hakusiri kwega kwazviri kuitika zvinhuizvi. Zvinhu zviri kuitika kunzvimbo dzakawanda kuDurban, zvinhu zvakaitika kuPort Elizabeth. Ndingati zviri kutekeshera nenyika yose panguva inei.
Saka veruzhinji vari kupona sei nezvinhu zvakamira mamirira zvakaita iwayani?
zvava kuenderana kuvanhu vasina mapepa panguva inei zvakaoma nekuti nyaya iyi iri kusvika munyaya dzematongerwo enyika yobatanidzira kuti kune vanhu vakawanda munyika munomu vasiri kufara nekuti kune vanhu vasina mapepa vari kutora mabasa uye vanobvuma kutambiriswa mari shoma saka vanhu ivavo vasina mapepa panguva ineizvo zvakavaomera zvakanyanya asi kumazimbabweans kune vamwe vane mapepa vanga vari pane ZEP yazimbabwe exemption permit iya vari kushanda nokuti pari zvinoizvo vanhu veimmigration vari kuenda kumarestaurant and ikoko vakawanda mazimbabweans asi vamwe vane mazep saka ivavo havana madambudziko
kurudziro yenyu kumhuri yezimbabwe iri musouth africa panguva dzino ingava yekuti kudii nemamiriro akaita zvinhu
chokwadi chacho ndechekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune avo vanokwanisa kuti vaite mapepa zvakakosha panguva inei kuti vaite mapepa hongu zvakaoma kuita mapepa acho asi chakakosha panguva inei chokuti paunowanikwa uri at least wanikwa uine pasipoti ine mazuva zvinogona kukubatsira kana usitorina pasipoti zvachose zvinogona kunesa uye kana kuti pasipoti yako ine mazuva akaexpire zvinogona kuoma zvakanyanyisa
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro chejohannesburg university Dr. Colin Chambwera vachitaura vari parunhare kusouth africa munyori wemitambo yekuvaraidza vanhu Peter Churu ari kurumbidzwa zvikuru mushure mekuburitsa mutambo wake wechipoko unonzi Molly Street uyo unoburitsa pachena kushungurudzwa kwemadzimai mudzimba Molly Street inyaya yechipoko chinonzi chakanetsa kuchiredzi makore akawanda apfuura Pasmond Lovu anoti panyaya inotevera
Molly Street mutambo unoburitsa pachena nyaya dzemirishonga yemudzimba mutambo uyu unosiririsa zvikuru sezvo uchirondedzera zvinonzi zvakaitika muchiredzi makore anodarika makumi mashanu apfuura mutambi mukuru munyaya iyi Molly anonzi airarama nekuita zvepabonde mumwe murume waakadanana naye anonzi akapindwa nemweya wakaipa ndokupisa imba yainge yakarara Molly izvi zvakaita kuti Molly afire mumoto uyu nekupindana kwemakore chipoko chaMolly chinonzi chakatanga kuonekwa mudhorobha rechiredzi zvikuru pabhawa rine mukurumbira mudhorobha iri rinonzi chigara pasi Churu anoti kuwanda kwemirishonga yemudzimba kwakamupa shungu dzekunyora mutambo uyu aine chinangwa chekuratidza kuipa kwemirishonga idzi
vana vedu kana vachinge vanetsana kure kure ikoko kwavari kusina vana tete kusina vana sekuru kusina vakoma kana vanin'ina vava kusvika pakupererwa zvekuti vanobayana nemapanga kana kuisirana muchetura kana kusunga mumwe womudzipa kusvikirana afa iri rave dambudziko
mutambo uyu une munhu mumwe chete wechidzimai anonzi Chido Tenga Tenga anoti vanasikana vakawanda vave kuroodzwa vari vadiki uye vachizoshungurudzwa nevarume vavo Tenga anoti ari kufara zvikuru kuti mutambo uyu wavepo kuitira kuti nyaya dzemirizhonga dzirambe dzichitaurwa nenzira yakareruka
vazhinji vana vari kuendeswa kunororeswa nguva isati yakwana zvinoita kuti ini ndinzwe kufara chaizvo kuva ndiri kuita mutambo uyu waMolly Street nekuti nyaya idzi dzinobva dzataurika vanhu vakasiyana-siyana vandinenge ndichiitira mutambo uyu vanobva vanzwisisawo nyaya dziri kusangana nevanasikana nevakadzi vatiri kurarama navo munharaunda yezimbabwe
vanorira kodzero dzemadzimai vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana muzvare ekenya chifamba vari kukurudzira vanoita zvemitambo kuti vabatsire kurwisa mirizhonga yemudzimba kuburikidza nemitambo iyo ine chinangwa chekuti mirizhonga idzi dzive shoma kana kusavepo zvachose
mitambo iyi inobatsira zvakanyanya nekuti veruzhinji vanomhanyirako vachida kunotamba vachida kunofara vachida kunoona asi pamwe chetepo vanenge vari kukurudzirwa kutsiurwa nekuoneswa kuti kodzero dzemadzimai nevasikana dzakakosha.
Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti mitambo yakadai yakakodzera zvikuru kushandiswa kutaura zvinoshungurudza magariro evanhu nekuti inopa vanhu mikana yekudzamisa pfungwa pamwe nekunzwisisa zvinofanirwa kuitwa.
Saka play irikuitwa yamoli ii inonyatsoburitsa pachena kuti vanokadzo vanekodzero dzavo. Ende dai isiri theater production yaingadai ichinetsa kuti ibude senyaya mumanewspaper atinawo. Asi nenyaya yekuti ii theater, theater yangofanana neyatinotiyo The Beast of Burden inoburitsa nyaya dzinoshungurudza madzimai dzakasiyana siyana.
Mumiriri wechiredzi Central mudare reNational Assembly varopafadzo Makumire vanoti kushungurudzwa kwemadzimai mumirishonga yemudzimba inyaya inosiririsa zvikuru.
Inyaya yatinotarisira kuti mitambo yakaita samoli ii ibatsire vanhu kuziva kuti mhirizhonga mudzimba haisiyo mhinduro kumatambudziko anenge arimo. Saka tinokurudzira kuti vanhu vose kana vachinge vaita kupokana ngavatsvage vayananiswe, vayananiswe zvisina mhirizhonga mukati.
Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo, tsika nemagariro mubazi rezvemitambo, Dr. Bigisa Mwanda, vanoti mitambo ine basa guru mubudiriro yenyika. Nekudaro hurumende iripo mukutsigira mabasa akanangana nebudiriro iyi, kusanganisira zvinoitika mumagariro evanhu.
Munoona kuchiiswa zvinhu zvakaita kungana Arts Development Fund, National Arts Culture and Heritage Policy, Music Strategy, Film Strategy. Zvese izvi kuda kuedza kudonongodza nekugadzirisa kuti vanoshanda imomo zvivanakire, zviendeke, zvivape chouviri. Saka ndodaka rehurumende kugadzira zvinhu zvakadaro.
Mutambo uyu uri kutarisirwa kutenderera mumatunhu ose enyika uchikurudzira kupedzwa kwemhirizhonga yemudzimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vamwe varimi vanoti vave kutanga kukohwa gorosi vachiti vachakohwa matani mashoma pane avaitarisira. Asi hurumende inoti gohwo regorosi mwaka uno richazadza matura. Mutori wedu wenhau Nonorai Jena anoti panyaya inotevera.
Varimi ava vanoti kunyange vakarima ndima yegorosi yakakura yaitarisirwa inoita mahekta zviuru zana nemakumi maviri neimwe kana kuti 121,000 hectares, gohwo ravo richange rakaderera nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kusawana mvura yakakwana nekuda kwemagetsi mashoma avakapiwa pamwe nekunonoka kubhadharwa mari dzavo dzegorosi ravakaendesa gore rapera dzavaitarisira kushandisa mukurima rimwe gorosi gore rino. Mumwe murimi wegorosi kuchitomborwizi vaJames Marowa vanoti kungoenda kwemagetsi kwakakanganisa kusvika zvakanaka kwegorosi ravo kunyange vainge vakarima mahekta makumi masere avainge vakatarisira. Mumwe murimi wekuBeatrice kumashonaland East vaEfrem Soswe vanoti gorosi ravo rakashaya mvura yakakwana. Mukuru wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti zvinonetsa kuda kufembera huwandu hwegorosi richawanikwa, asi vanobvuma kuti varimi vakatarisana nematambudziko anosanganisira kushomeka kwemvura nekuda kwemagetsi aidzima nguva dzakawanda.
Kunyanyisa kutarisa zvokunga zvisingakwanisiki parizvino.
Gurukotare zvematunhu mudunhu remashonaland west amai Marion Chombo vanoti kushayikwa kwemagetsi kwakakanganisa kukura nekusvika kwegorosi mudunhu remashonaland west asi hurumende kubudikidza nemumwe mutevedzeri wegurukotare zvekurima vaevangelisa Ritatos inoti yakatarisira kukohwa matani zviuru mazana matanhatu mwaka uno kana kupfuura varitatos vanoti nyika yasvika painoti inokohwa gorosi rinoikwanira zvekuti hurumende inenge isatenge gorosi kubva kune dzimwe nyika dzinosanganisira Russia neUkraine. Varitatos vanoti vachaziva uwandu hwegorosi hunenge hwawanikwa munyika yose mukupera kwemwedzi wambudzi. Hurumende inoti icharamba ichivandudza kurima kwemadiridziro kuitira kuti nyika iwane zvekudya zvinoikwanira. Mukuru weRussia vaVladimir Putin vakazivisa gore rapera kuti nyika yavo ichange ichibatsira nyika dzose dzaiwana rubatsiro rwechikafu kubva kuUkraine, izvo zvakaita kuti Zimbabwe iwane gorosi rinosvika zviuru makumi maviri nezvishanu zvematani pamwe nezviuru makumi maviri nezvitatu zvematani efotereza. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonorai Jena.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Studio 7 inokupai chirongwa chezvechitendero musi wesvondo wega wega. Apo tinokurukura nevemakereke akasiyana siyana, kana muine vafundisi vavhangeri kana vaparidza munoda kunzwa kubva kwavari, kana mibvunzo iri pamusoro penyaya dzechitendero, tibatei panhamba dzewhatsapp dzinoti +1 202 465 0318. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Midzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muhupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Melody Gwangwara vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Women's Bureau. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti mabasa api anobatwa nesangano renyu iri reZimbabwe Women's Bureau.
Tinoita mibato yakasiyana kusimudzira madzimai mune zveupfumi uye magariro. Tichishanda mumadistricts 35 munyika yose yeZimbabwe. Basa ratinonyanya kubata nderekunyanya mune zvekurima. Tinoitawo maprogramu anotarisa zvenharaunda, kuchengetedza nharaunda uyezve zvinotikanganisa nemachinjiro emamiriro ekunze yatinoti climate change. Sekuziva kwenyu kuti madzimai mazhinji emuZimbabwe anorarama nekurima uyezve akawirwa nedambudziko reEl Nino. So tine mabasa akawanda atiri kuita kuti madzimai akwanise kuwana chouviri kuburikidza nekuvapa zvekudiridzisa yatinoti drip irrigation, zvinenge zviri solar powered, kuitira kuti vakwanise kunge vachiramba vachienderera mberi nekurima munguva iri kuchinja mamiriro ekunze mvura ichishayika zuva richipinda zvakanyanya.
Madzimai aya ari kutambira sei zvirongwa zvenyu?
Madzimai ari kutambira zvirongwa izvi nemufaro zvakanyanya, nekuti zviri kuvarerutsira mararamiro avanga vachiita. Chokudya changa chava kushayika, asi nekuti pava nezvibhorani zvinoshanda nesola ende vakwanisa kuwana mvura yakawanda, zviri kuitawo kuti vakwanise kurima vachitengesa, vachikwanisa kupawo vana zvokudya uye kuendesa vana muzvikoro nekuchinja mararamiro emumhuri pamba chaipo. Uye zvechero mumhuri mava nemufaro mukugarisana, nekuti kazhinji panooma upenyu munzinda munoita bongozo. Asi kuburikidza nekuvandudzika kwemabasa avo ekurima, zvichiburikidza nerubatsiro rwatiri kuvaka, madzimai ari kufara zvakanyanya.
Munoshanda nemamwe masangano here?
Tinoshanda nemasangano akasiyana siyana. Tinoshanda nehurumende, tinoshanda nevatinoti madevelopment partners, madhona vanotipawo rubatsiro rwemari. Tichishanda uyezve nemimwe misangano yemadzimai iri muno muZimbabwe. kuti donzo redu rikwanise kunge richipararira matirimana ose ana matinda kwanise kusvika.
Pari zvino pane zvirongwa zvamakatarisana nazvo here munguva pfupi inotevera iyi?
Nguva pfupi inotevera tiri kutarisira kuparura garden ratinaro kwamutoko 5 hectares riri pamutemo richange richinga richitungamirirwa naminista weministry of human affairs and community development, uyezve nemamwewo makurukota achange achipfukuta pamutambo uyu. Mishure naizvozvo ticharamba tichishanda mune mamwe madistricts kusimudzira kupfuyiwa kwezvipfuyo zvidiki uyezve kurimwa kwembeu dzedu dzechivanhu dzinoenderana nekuchinjawo kwemamiriro ekunze.
Pane zvimhingamupinyi zvamungati madzimai vari kutaura here kuti vari kutarisana nazvo pari zvino?
Zvimhingamupinyi zvakanyanya zviri kutarisana nemadzimai panguva ino kushayikwa kwemvura uyezve kuomerwa neupenyu, nekuti rubatsiro rwatinowana harukwanisi kunge ruchikwana mudzimai wose munharaunda. Tinokwanisa kunge tichibatsirawo chimwe chikamu, asi chimwe chikamu hachitokwanisa kuwana rubatsiro uyu. So upenyu hwavo huri kuramba huchivaremera munhau dzekuwana zvokudya, munhau dzekuwana mvura, even marimiro achona anobva atadza kuenderera mberi nekuti mvura hapana, uyezve yeunino iri kungoramba ichingodzokorera nguva nenguva.
Vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokubata ipapi?
Vanenge vachida kutibata vakasununguka kuti wana maofisi edu ari munzvimbo yeHillside muHarare panhamba 43 kana Mudhawayo mudhorobha panhamba 29 Robert Mugabe, uyezve pamasocial media vanokwanisa kutiwana paFacebook yedu noti Zimbabwe Ministry, patwitter yatinoti yataakuti s, vanokwanisa kutiwana pazwbn, painstagram vanokwanisa kutiwana zvekare pazimbabwe_women_theru, then palinkedin tiripo sezimbabwe ministry.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yasvika nguva yekupinda muchirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro naMambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central, tichitarisa nzira dzavanoshandisa kukumbira mvura tichiona kuti yave nguva yekuti vanhu vagadzirire kurima. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu changamire Nembire.
Aya, ndinotenda vaJonga Kandemiri makadii muri weZimbabwe idaroziva kuti mavembu dziri panadzi tongogara norinyararo.
Mungatitsanangurira kuti munokumbira sei kuti mvura inaye?
Chokutanga chandoda kuti ndizivise vanhu veruzhinji, ini ndinotaura ndakamirira dunhu randinotonga. Tsika dzinosiyana, vari kumatebherland vanoita tsika dzavo, kumasvingo vachiitawo tsika dzavo. Sekutaura kwamaita vaJonga Kandemiri, nguva ino yatava yayegadziri rekuti tichiita kukorera yekukumbira mvura nemadende maro ekuti tikumbire mvura. Iyezvi kumbimvura yandotungamirira takatotanga urongwa hwacho, takagara pasi nevandotungamirira masabhuku kuti tiunganidze zviyo nechikwadi choita chiga chokuti tichikumbira mvura kubva kuna Musiki. Tichiteedza tsika dzedu, mvura iyi tine nzvimbo dzatinenge takamisikidza dzinosvikwa nemidzimu, hadzisvikwe nepwere. Nzvimbo idzi dzinonzi madende maro, dzimba dzatinovaka nezvikwanisiro zvechivanhu, mapango, hodzi, hemupfuti nemunhondo neuswa hwatopfirisa. Hadzisi imba dzatinesa zvidhinha zvechingerengere kwete. Munogara machira nengoma, zvinenge zvakatoichikwa kare.
Mune nguva here yamunofanira kunge muchibika doro iri?
Wawa watiri kugadzirira wekukumbira mvura haugoni kusiuzokupinda mumwedzi wembudzi, nokuti tinenge tateana nepakaipa. Saka masvondo mairi ekupedzisera kumwedzi wemubvudzi watenga teokutobva, isu tinenge tisisakumbire mvura, tinenge tatiita basa redu kare. Asi kana mwedzi wemubvudzi wapfuura, tinozopinda zvedu munana gumugurumu taakukumbira mvura yacho, asi tapfuura mwedzi wemubvudzi.
Ndiani anozobika doro irori changamire nembira?
Doro ratinobika iri rinobikirwa mumahari, tinoenda pasi pemuhacha rinoombererwa. Vanobika doro iri ndo vandingati vanenge vaguma kubereka, kwete vana vadiki vachiri kutamba nemwedzi mumwedzi yakana ndataura kudaro, kwete havabvumirwe. Uyezve hatibvumirire kuti kunzvimbo dzatobikira wavawo kuitwe nyaya dzeupombwe kana kuti kuzorwe mafuta anonhuhwira kana kuita zvimwe zvinongoverekana zvinoenderana nechirungurungu. Hatide, sipo dzainenge dzichigeziswa ikodzo dzinofara kure. Mvura kazhinji yatinobikisa wawai uhwu haitocherwa pese pese, inobva mutusipiki tinotiziva ichicherwa nemukombe. Asi zvese izvi tinozvitungamirirwa nemhondoro ndedzinoutira kwedu. Kwangu uku ndinyambuya svikiro rangu guru rinonzi Ambuya Kaseva, vanozikana chaizvo ndo vanoita basa iroro rehwahwa hwekukumbira mvura. Asi regai nditi vajonga, taakupesana nechivanhu nenyaya yekuti kune chinonzi climate change. Asi isusu pachivanhu chedu vajonga vandemiri ndechekuti kana nyenje dzaakurira nemhere dzaakupfumbudza, totoziva kuti makoko kunayo kwezhizha waakuswedera pedyo. Mhepo tinoiteya tinonyatsoziva kuti pari zvino kana mhepo ichivhuvhuta ichienda kumavirira mvura ichiri kure, asi tinozoona kana mhepo yaakudzokera kumabvazuva toziva kuti mvura yedu yaapedyo kunayo. Nenzaniso kuti tinowana mvura wegore riratindi tinawo mwaka unowanikwa kubva kurarama kwedu, mazhanje akabereka here neuwandu hwawo, asi apa pane tsambati here, matohwo akamira sei, nzinze dziri kurira here kunyange dzakaurayiwa zvadzo. Ibova rinotiratidza kuti mwaka uno hauna kumira zvakanaka, hatigadzirirei mikuerera zvakasimba.
Manga makateerera kuna Mambo Nembire vaClemens Nembire muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chepiri pahurukuro yedu yekunayiswa kunoitwa mvura mutsika dzechivanhu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya.
Vateereri, tinokuzivisai kuti chishanu chega chega tinokupai chirongwa chemimhanzi Woza Friday, tichikurukura nevaimbi vakasiyana siyana zvikuru vachiri kusimukira, tichikupai nzwisa yemimhanzi yavanenge vachibura. Vanoda kupinda muchirongwa ichi kana kudoma vaimbi vamunoda kunzwa kwavari, tibatei panhamba dzenoti +1 202 465 0318. Chirongwa ichi munochipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvoshushikana nematanho ehurumende yenyika iyi ekusimbisa chirongwa chekudzinga zvizvarwa zvedzimwe nyika. Munyori wemitambo nekuvaraidza vanhu ane mukurumbira Peter Churu orumbidzwa mushure mekuburitsa mutambo wechipoko unonzi Molly Street. Vamwe varimi votanga kukohwa gorosi asi vachinyunyuta kuti vachakohwa matani mashoma pane avaitarisira mwaka uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela emsakazweni wa Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 21 Mpandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu namhlanje abaphikisayo bathi kumele kukhulule bonke abalwela amalungelo oluntu asebelenyanga process intathu bevalelwe eRemand Prison. Ucwaningo luveza ukuthi abantwana abedlula okwesilinganiso songamathumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe kabayi esikolo. Zonke lezi ndaba ziyalandela. Abaphikisayo bathi kumele kukhululwe bonke abalwela amalungelo oluntu asebelenyanga phose ezintathu bevalelwe eRemand Prison bemelele ukuthonisiswa kwamacala okuzama ukutshotshozela udlakela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit kunyanga edluleyo. Bathi akumangalisi ukuthi kulabantu abavalelwa okwesikhathi eside eRemand Prison bekhululwe imithethwandaba evame ukubathola bengelamacala. Lokhu kwake kwenzakala kumnumzana Job Sikala lomnumzana Jacob Ngarivume ababesetheswa amacala okutshotshozela udlakela. USikala wahlala phose iminyaka emibili evalelwe eRemand Prison. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube owe Studio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo enhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Indlela okuyiyo into etshengisa ukuthi khona uhulumende esilaye ngohulumende ongahloniphi ilungelo loluntu. Njalo lokho kunguhulumende alona owakudala ka-1980. Kodwa ke nxa kurojwa abantu kuyathiwa hayi sokuyi-new dispensation. Kodwa i-dispensation yakhona isebenza ngencwadi langokwenza okukamgabe ngenye indlela.
Kodwa abantu laba bazavalelwa kuze kuthini wena ngokubona kwakho?
Abantu laba ukuvalelwa kwabo kuzathi kungenzeka ukuthi kuthathe isikhathi eside ngendlela yokuthi izanu ilolunya okwesibili abakhokheli bayesaba vele ukuthi kuthiwe kulabantu kumbe abatshengisela bayesaba ngoba kabavotelwanga. Uyabona umuntu ovotelwe ngabantu uyabekwazi uyabela lokho kuthiwa yi-confidence of the people. But bona kabalakho lokho vele okwabo umbuso wabo ngokuthi kumele kube lo muntu oncindezelwe oyethuselwe kumbe obutshiwe. Kube sokusiba yisimanga ukuthi uSmith nguye esasimazi ukuthi wayesenza into ezinjengalezi. Bona sebeze bamdlulela bamphinda kaningi ngokwenza ububi babo abantu abezano abakhokheli abezano futhi ngabantu osibabiza ngokuthi ngama-groundists labo. Ama-genocide abantu ababulala ubulala abantu khona kuyana kuvele kwenza abantu bagcine sebephambene ingqondo sebesenza ngendlela le yabenza ngayo.
Yezwa kuthiwa nje le ntethela izindaba kanye lamagqweda bayethuselwa khona ngale mthethwandaba yilaba abacatshangela ukuthi badlelana lohulumende kamnangakwa. Hambi wena ungathi ngakhona?
Ye, anti abone ukuthi intathela izindaba ngabantu abakhuluma iqiniso, ngabantu abaveza ububi, amagqwetha amela abantu ayabuveza ububi, ngasikhayela amagqwetha njengeZimbabwe Lawyers for Human Rights, bamela ilungelo loluntu. Vele umuntu omela ukuthi abantu baphathwe kahle uyisitha esezano ngoba yona ikholelwe ukuthena abantu kabatshawe, kababulawe into ezinjengalezi ukuze abantu ibabuse ngokubesabisa. So akusiyo nto emangalisayo abakwenza yindlela abaphila ngayo. Okudanisa ukuthi kukhona abasuka barobheke lula nxa izanu izigqoka isikhumba semvi izenze elungile bese bekukholwa khona kwabantu.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance wabexoxa loGibbs Dube Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Gula Kwashe Munsaka okwinhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF Air Forever Associates Zimbabwe.
ibandla elibusayo alesabe abantu ababotshwayo asibo be opposition kuphela labantu bezanu PF labo bayabotshwa umuntu wonke oyephula umthetho uyabotshwa abantu laba abe opposition sebekwenza santando besenzela ukubana bengabotshwa kweqhasa kuba ngumsindo kuthiwa hi human rights abuse izano PF ifuna opposition besenzela khonoko umele ebekwazi yena ukubana nxa abantu laba besenza lokho abakwenzayo babe bebhadelwe izimali babe bethengiwe laba bantu ngulabantu abayenza abaphusha esithi regime change so abakwenza konke lokho siyabe sikwazi kwesikhathi sebesikwazi ukuthi bazenza into enje bazenza into enje ngoba kuyabe sekumgcike sokusobala ukubana bayathunywa ukuthi beyenze sebekhayelela ukuthi ufulumende ekhangele uphele goqiza ndathi amapolisa umsebenzi wabo ngoku enforce i law efakwa ngama legislators ahlanganisela awe opposition la kwezano PF so amapolisa akalacala amapolisa bona bahlala lomuntu emthethweni 48 hours kuphela okusalayo yicourt so lapha ukuthi behlale belokho besentolongweni lanamhlanje asiyo mapolisa wezani phezwa activate yicompetent court ebone kufanele njalo kulungile ukubana laba bantu lezi sigelekeqe zihlale zingekho ebantwini zisekulude kwenza ukuthi zingaphambanisi ukuthula okusebantwini
ye kodwa siyaza futhi njalo baba Mzaka siza futhi njalo ukuthi kulaba intertainers indaba kanye lamagqwetha abantu bathwaliswe nzima yilabo abadlalana lezanu PF kona ngale mthetho ndaba nxa beza umuntu besebenze babe lokho bethethiswa kumbe begijinyiswa into ezinjalo kuba ngakwini konoko ngamafishane
akula evidence uyabona abantu bayakhuluma into ezijene kuyafaka ungangena ebhawa abantu bayakhuluma izinto eziyabe zingela evidence ngabe kagijinyiswa ngabe akubhalwa amanga esiwabonayo egcwele emaphephandaba lawo ngabe akukhulunywa amanga esiwazwayo kuma-internet ngabe abantu bayagijinyiswa abantu laba bafuna ukuthi iZimbabwe u-aphe ngani yi-state leyana e-abusa amalungelo abantu kona kungayisitho khonokho abantu abalethe i-evidence kungaba le-evidence sesisebenza lakhonokho hhayi khona ukuthi kuthiwa abantu nxa sebedakiwe lapha sebekhuluma nje santando hhayi
Umnumzana kula kwashe Munsaka ukunhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF Air Forever Associates Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube o Studio 7 SARRM
Lamlela ndwandwe
Lamlela
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 mshweshwe
Lamlela namba wakhobembula
Uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ebona ngenhlalo kaZulu eZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kumbe iZimlac iveza ukuthi abantwana abedlula okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe kabayi esikolo. Abazali bathi kabenelisi ukubakhokhela indleko zesikolo uNokuthi Abadlamini usethulela lolu daba.
Omunye wabantwana okufuze ukuba aluba usesikolo nguntombazana uPrincess Sibanda wesigabeni semasenyane elupane obekumele ukuthi okwamanje ngabe ukuform 1 uPrincess ovunyelwe ngunina ukuba akhulume lomsakazo weStudio 7 uthi kenzi lutho ngoba abazali bakhe kabasebenzi Sixoxela nina unkosikazi Norene Sibanda osichazele ukuba isimo sibi ngekhaya.
Sihlula imali ngithi baba vayise ngisusene. So imali angikhona ukuthi siyithole wabanzima. Lama piece job angikhona ukuzowathola waboda wasela lama piece job. Lokho silisana ukuthi ngabe siyathola imali ukuthi ahambe isikolo kodwa kuya.
Sibuye njalo saxhumana lonkosikazi Loveness Moyo wesigabeni seMonde eWange oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose yamabili 18 okufuze ukuba ngabe usesikolo kodwa uthukana lo dubo lomendo elabantwana abathathu lendoda engasebenziyo.
Ufeyiti ule 4 years ngiyomdala then kuzobuya inkosi Nyamandla ule 3 years kuzobuya omncane uthiwa ngublessing ule 2 months. So bengicela ukuthi ngabe liyancedisa umntana nami ekwanisa ukuthi ehambe esikolo. Ngenxa ukuthi umkami kathesi kasebenzi. yapho mbuthi la ibambe lapha lalapha but yabezama khona oko nje kwa 2 minutes thola imali ukuthi uthenge impupu nje endlini lesepha but ukuthi ngithola imali ukuthi ngihambise abantwana esikolweni bemba thengele ama uniform akusuka kube nzima so bengicela usizo lwe
sixoxe njalo lo nkosikazi Evelyn Ngwenya wecholocho ngaphansi kwenduna uMathuphula othi intombazana yakhe sawayikhipha esikolo yasebenza ezindlini ngenxa yesimo sokuswela
noma lami engincedisa ngingumzali wakhe but kodwa kulusizi mangikhangele isayizi zakhe ziyafunda kathesi but kungasi intando yami kungenxa yokuswela
Umnumzana Mishek Ngulube uhola inhlanganiso yamalungelo abantwana eMhambi Children's Foundation ephathisa kusabelo seMathebeleland North uthi kusasa labantwana kwezemfundo liyachabalala.
Isikhathi esiningi siyasikhangelela ukuthi khona abantwana abangabazali babalaba ama-challenges anjalo. Kodwa okwenzakalayo ukuthi abantwana abalabazali abakwanileyo bayahlanganela nabo ngihlupho ezinjengazinezo. Aso sithi emakhaya kuphela. Bala kodwa lakhona apha esihlala khona ezikhiweni ama-challenges akhona ama-salaries akwane ama-rents adura abadala bakwanisa ukubhadala i-school fees abantwana bephinde bebhadale futhi lapho abahlala khona bethengele ukudla
siphinde njalo saxhumana lo mnumzana Richard Moyo ongumholi wesabelo seMathebeleland North othi ngabe izintandane kube kuyezwakala kodwa abazali abazimiseli kangako ukufundisa abantwana Uphenyo olusanda kugcitshwa ngabezemlakhe luveza ukuba izizathu eziningi ngezabazali abehluleka ukukhokha indleko ngesimo esilukhuni somnotho eZimbabwe. Abanye njalo babikwa behlezi ngekhaya ngendaba zokuzithwala besesikolo. Ephalamende kumaviki amabili edluleyo, umholi wezemfundo ephansi, umnumzana Torerai Moyo wethula ukuba ngomnyaka ka-2023 amantombazana edlula inkulungwane ezine lengxenye 4557 bakhulelwa ezikolo iningi labo lisemaphandleni. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke ngitedele osithandekile emhlanga kancane esipha esiphathelane labesifazana.
Namhlanje sicubungula ukuthi inhlelo zokulima zingaphathisa njani abesifazana lemdeni yabo. Silengcwethi kwezokulima unkosikazi Sifiso Akbetorokwa nganye lo nkosazana Sethekele Chabang
owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe
ephathisa abesifazana abaseningizimu yemandebeleni ngohlelo lwezifuyo onguye umqalisiziba kulingxoxo.
Imbuzi zona ziyagcineka kakhulu ukudlula inkomo ngoba sinanzelela ukuthi ngoba inkomo kade zihanjiswa manje zibiswa emlageni imbuzi asizange sazihambisa zona sifike sahlala nazo emakhaya and blanket mine yasigebhela umgodi duze nedamu ebesinalo so omama bebesenza ukuthi ba-alternate ukuhamba bayozinathisa le mbuzi ngoba uthola ukuthi ziyakhona ukudobha imithathatha ziyakhona ukudobha amahlamvu sizigqathanisa le nkomo. Ezinye izifuyo abazigcinayo bagcina inkukhu baphinde bagcine lezimvu. Izimvu ziyenza kahle lapho kunesomiso khona ngoba sikhangele kakhulu ukuthi ngapha egwande emasuthwini izimvu ziyaphumelela. So uma ngabe zingapha kithi kunesomiso ziyakwazi ukuthi nazo ziphile. Inkukhu ziyaphila nazo ngoba basebenzisa la mafanzi wabo aba-affiliate-ayo uma ngabe umnyaka uqala ukuthi bakwazi ukuthi bazithengele i-stock feed njalo azidingi amanzi amaningi uma usuziqhathanisa lezinye izifuyo. Akwazi ukuthi izifuyo ngeyinye indlela yokuba yokwenza umnotho yokumaintain umnotho. So uma ngabe umuzi ufuyiwe le nhlupheko yangkhona awuyiboni kodwa umuzi kungafuywanga khona vele inhlupheko yangkhona isibonakale kusiza nje ekudeni ukuthi hayi lapha kuyashitsheka kodwa manje ngezifuyo bayakwazi ukuthi beziyazifuye babhadalele abantwana babesikolweni bakwazi ukuthi bathenga amabele kumanje sebesenza ne-butter trade ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi ngiyakunikeza isifuyo ukwazi ukuthi unikeze ibhokokolo amabele ngikwazi ukugayisela abantwana baze ukuthi baphile khona lokho kuncane bayakwazi ukuthi baziphilise usisi kadesk advisor lapha ngokuthi kumele silime izilimo ezingakwazi ukuthi sincedise uma ngabe sesihlangabezana nesomiso ushuphe esihlangana nalo ukuthi sisuke siyiswele indawo yokuthi singalima kuphi lesenjengokuthi abantu bangabe bene-project or ukwazi ukusebenzisa isimo yomuntu ngoba naye umuntu usuka evele kube kuyukuthi ulimela abantwana bakhe kodwa wona imfundiso bahleli beyithola abantu abangomama ukuthi bangenza njani ukuthi bakwazi ukuthi bagcine izifuyo zabo ngoba kumele bakwazi ukuthi kumele bathole amadosi zi-injectwe ngesikhathi yonke into kube ibe sehlelweni olurayit
ingqobe isikuwe nkosikazi Agbert Rokwa
ngiyabona ekufundiseni kwethu lapha ekufuyeni imbuzi sesinanzelela ukuthi okuqakathekileyo yikudla and ayisiyento ekhangele imbuzi kuphela kodwa noma yisiphi isifuyo so sesixwayisa laba abaqalayo ukuthi bahle baqale ngokuhlanyela izihlahla noma ukudla okuzadliwa yizifuyo zabo ukwenzela ukuthi nxa seqala laphana umlimi ukufuya izifuyo zakhe zithole iziphala zigcwele kumbe zithole amasimu zilakho ukudla njalo kuyanceda esikhwameni ukuthi umfuyi engabe lokhu esiyathenga uma engazilimela ukudla azakunika imbuzi zakhe loba zinkomo zakhe umuntu engahlanyela izihlahla loba ezifanana nabo moringa umuntu engahlanyela okunye esithi yilufeni okule-protein engani ithe gaga hayi izo zinto ezithatha isikhathi ukukhula njalo amanye ama-varieties akhona umuntu engahlela uyakwanisa ukuvuna okweminyaka kumbe emthathu kumbe emine njalo njalo kukhona obana grass osunflower amabele nobunye utshani nje labo obungahlanyelwa obungasweli amanzi amaningi yikho nxa sisithi umuntu ngayifuna ukuqalisa i-project noma i-business yembuzi kahle aqale ekudleni kulapho esehluleka khona ekufuyeni ngenxa yokuthi thina vele lapho esikhona ngesikhathi sezisika kulobunzima bese kusiza njalo i-drought ingezelela ubunzima lokho sesiqonqosele umuntu ukuthi ungakaqalisi bona ukuthi vele usunakho ukudla sokunika imbuzi zakho kumbe kungabe zinkomo zakho kumbe kungabe zinkukhu zakho
lowo ngonkosikazi Sifiso Agbert Rokwa ingcwethi kwezokulima sizwe njalo unkosazana Sethekele Chabangu
owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe
asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga siye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo
Langalaphuma lendaba Langalaphuma lendaba lashona lendaba Langalaphuma lendaba Langalaphuma lendaba lashona lendaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguNtungameli Nkomo namhlanje sikobulawayo elokishini leCowdrey Park endlini kaMnumzana Mdlelezelwa Ncube lapho obe kulabaprofeti besonto yeZayoni ngeviki ephelileyo besithi bazekhipha untikolochi Abaprofeti lava babe bizwe ngabafowabo bakancube besithi nguye obaloyayo sixoxela uncube othi akulantikoloji otholakalayo endlini yakhe ngokunjalo uthi abafowabo kumele bamhlawule
kubafowethu abasegoli mangalo bafanela kuFacebook bathi bana balosuku olunjolunjolo ngekhathi bayangabephisa nabodadetolohamba foni ye una wawusengimota wawusenzani senzana abazilume kakhulu abafoweni mina dingani kabantu benu bebezocheke ngenyamba ngathola amadoda nzabendiqala ababuya kamaziyona kuona wedeweeithiriithiriithiriithiri akula nto abayitholayo sembabuza kuthi mabadona ningwani ngenza intwenje mna vele ngumuntu osebenza abantu ingwani ngenza intwenje amaziyondawa kuye thirithiri baba bathi babecheke ukuthi bamangadandashipolinje baba ngazi kuto mina
babe sithi ulani kahle kahle nyamazana bani futhi babe sithi yenzani kuyini okuhluphayo
bato kuhlupha bona why bona bengaphumeleli ma why ngithenga irori ngathenga ikhombi ngithenga libona lokho bebade wabona umuntu angasebenziyo ngayinto leyo baba icalisanga namhlanje kulandela i-hot story ngabona ngaba ngono umama esaphila liyanyizwa baba
ye
umama ugulele endlini yami wazi wabhubha bathi umama uyaluya haw madoda leyo ubona umama onezala lithi yaloyo bona labo abantu ongu-3 babuye ubaba la wayezanjalo wagula bengambozi babucaphe ubona ubaba sebhula enasiminithi sebesithinta kwalisitori but into lezizobaba nomama zikuwe
abafowenu laba Incube ngabantu ozalwa laba abanewenu
yes
iphuma mphume kumama lobaba
mhambe shuwa bazonza umama esaphila nosobhuka ekade noli ngolusitori ubheni ukuthi inumba zakhe nabandazo ngingalisenzela kusaza ngezijoli zinumba zikasobhuka ukuthi isitori sini kwabafana bona nabo
usobhuku ekhaya kungaphi
igwanda awuzifind inumba zikasobhuku
amaziyoni eseswele-ke untikolosho bekuthiwa ulaye asuka esithini
akula nto abayikhumula amaziyoni sesibafonela sesibabuza kathesi kanisale whatsapp ngimfonele omunye ngambuza ngathi akusitete istori kunto undova ukhona yini wathi angababonanga lutho akuze ubaba umntosho athi akunalutho ngo-ezra chiwe sambuza eza kakubabuze nanapho amaziyoni akho ezra chiwe akunalutho ndingambuza konke akula nto abayithumbi nothing amtini Sebe sithi bona nawo sesenza bathi abasengalandanga lokhu sazozama ukulincedisa ukuthi lithandane.
Sezwa omunye wamaziyoni la ngazi kumbe ibothi kamtanda ngiyabona kumbe babe sendlini yakho omunye esithi kulamalembu amadlozi atshiswayo kuthiwa nguwo atshisayo kumbe mbani?
Kuma lodadewethu yaloyo ekhona akula mntu awatshisana amalembu la vela sathi asiwazi uthi siwangakhungati awazi andisithofithi sasizakala lutana bam.
Ukhuluma ngokuhlawulwa ngabafowenu ngoba uthi bakungcolisile emphakathini ubaba Ncube ufuna bakuhlawule njani ngani
khangela baba batheni na hanti bana bangitheni into leyikhulunywe fomu kunabo sithi bahambe sithi Ncube asenzeni sosothi azingathi mna unanto engithiubhanti phengolutho bafana bami bathi bona waye bengaphumeli bangathengisa imota bangathengini bengathengini baba so yiko kwangani kuyakuyaba le question mark athe ngathi inganini umuntu okadingwanga yini udingwe yibo amaziyoni awo so sebeswele ngithi manje bathini kathesi iziplayi
awukazami ukukhulumisana labo lazwa nani ukuthi liqhubekela phambili njani
hayi abaningi babhlokile amafoni abaningi batentini angakhuluma loyi-one wabhloka ifoni bonke babhloka amafoni ngathi angausisi wami omkhulu wathi xa bebhloka amafoni kunjalo nawe zithulele kuphela usebenzi uyaphambili
kodwa lapho ozabathola khona njengoba usithi ufuna ukuhlawulwa inhlawulo bani engakusuthisa
into ekhona bufande bona bengitsheli ukuthi sokwehlile lapho kuhamba njani yizi ukuthi bona baphendula phi ngamazwi abo so angakhulumi nawo
okokugcina sigqiba nje ingxoxo yethu baba Ncube uyafunga la kubafowenu lasemntwini wonke uthi wena umuthi awubambi vela ulantikoloji awuloyi
angila mna ngi-100% umuntu uyathisa umbrother in Christ Church ngisuka lapho esingugu esikolo mina vele ngabuza ithi ngihambi kuyophisa ingugu esikolo uyebuza ngelayithi yami
hayi bekukuhle ukuxoxa lawe baba Ncube siyabonga
siyabonga baba siyabonga baba
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lomhlali weCowdrey Park kobulawayo umnumzana Mdlelezelwa Ncube yena obesetheswa icala lokuloya ngabafowabo thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
Siyabonga ntungamili Nkomo ungadinwa la kusasa. Kuhlelo abaculi bethu livikisi lomculi werumba ozibiza ngokuthi nguBig Zebra Mvelase ehamba leqembu lakhe le number one boys. Umvelase uphethe i-EP yakhe asanda kuyethula elesihloko esithi ukukhula okuzayo. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Studio, ngiphinde ngibingelele kubalaleli kwe-Studio 7. Olubingelelayo uBig Zebra Mvelase ngokuzalwa mzalwa ePlantry kwezizathu esigodini sasebhadayi ngaphansi kwenduna uNdolwane. Emculeni ngiqale 2016 but bengisasebenzisana leli qembu Chaitetaro lapho ngiphinde ngidlalela izingoma. Kulo nyaka ngo-2024 ngidecide ukhipha i-EP yami ngaphansi kwegama lami uBig Zebra Mvelase number one boys. Ngicula ngisezweni laseSouth Africa.
Tenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Awafisa ukuxhumana nami, ngingaxhumana nami kule number yami ku 0845783625. Kumbe bangithola inkundla zokuxhumana ku Facebook ngikhona, la ku TikTok igama uBig Zebra Mvelase nje ngisecha kanjalo ngizonthola.
Abalandeli ubachiyela wapha maso.
Ngicela isapoti zabatsha emculweni wabantu bakithi, sicela isamkele ngezandla zombili lathi sisafika emculweni, sicela isibonise uthando lathi futhi sizonikeza uthando njalo kanye nengoma emnandi enomlayezo. Sithembisa lokho nje thina number one boys. Ikhona i-EP phumile lengoma ezimbili elesihloko sithi uthulo okuzayo. Sicela lithenge bantu bakithi. Noma ukubuka indalo ngabe kuliphi ilizwe uxhumana nathi, sizokunikeza umculo omnandi kakhulu. Sizodelisa nje sizohlezi sidlalela ingoma emnandi.
Siyabonga Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu. Luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singeke ehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Abamabandla aphikisayo bathi kumele kukhululwe bonke abalwela amalungelo oluntu asebele nyanga phose ezintathu bevalelwe e-remand prison. Ucwaningo luveza ukuthi abantwana abedlula kuyisilinganiso songamachumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe ngabayi esikolo. olivalelisayo ngutabo kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa iye nhau muririmi rweShona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.